Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu gumiguru 24 2017.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tenda watu mafansa kwa vanesu mchirongwa chedu cha nasi. Ini ndini wenyu jonga kandemiri ndiri mu Washington DC.
Nenwenyu blessing zulu nchiti ezine ziri mchirongwa chedu cha nasi.
Zanganore International Trade Union Confederation rosho ropoza urumende zvichitevera danu rayo rekubvisa vanhu mumigwagwa isina kuvatsigira nezvekuita.
Nengo dzemDC inotungamirwa naMorgan Tsvangirai dzakarohwa kuchitungwidza nemusi wesvondo dzinotadza kumiswa pamberi pematare edzimhosva sezvo dzakakuvara zvakanyanyisa.
Mabhanga emunyika ochema-chema achiti hachina mari yekupa vanhu kusanganisirawo mabond notes.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Sangano rinomirira masangano evashandi pasoro sere International Trade Union Confederation kana kuti ITUC rinoti rinoshoropodza zvikuru kubviswa nechisimba kwevanotengesera migwagwa zvichitevera kurudzire mutungamiri wenyika Robert Mugabe. Sangano iri rakanyorera vaMugabe tsamba richiratidza kunyunyuta kwaro uye kuvayeuchidza kuti hurumende yavo iri kutyora bumbiro remutemo wenyika pamwe nemitemo yepasiro rose. Mutsamba yavo kuna vaMugabe, munyori mukuru weITUC amai Sharon Barrow, vakati sangano ravo rinokurudzira kuti hurumende imise kudzingwa kwevanhu mumigwagwa uye kuti itore matano ose anokodzera ekuona kuti vanhu ose ivava vagariswa patsva. Mutevedzeri wechipiri wemunyori weZimbabwe Congress of Trade Union ZCTU vaThomas Mashingwe vanoti sangano ravo rinotsigira chose danho reITUC nekuti vazhinji vevari kutengesera mumigwagwa vashandi vakarasikirwa nemabasa vave kutsvaga kurarama. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMashingwe pamusoro penyaya iyi.
Zvakaita ITUC inozvitenda nekuzvikudza nekuti maonero avo nemafungiro avo ndo mafungiro edu isu sevashandi Zimbabwe Congress of Trade Unions. Iri kuti nyaya yemavenda inyaya yakagadzirwa yakasikwa nehurumende yeZanu-PF nekuti mabasa hakusisina makambani akavhara. Chechipiri ndevekuti vari kunzi mavenda iwavo vazhinji vavo vakadzingwa mabasa pakaitwa judgment yadzidya usiku ya2015 iya. Ndo washandi wawa mavenda kuti variritire mhuri dzavo.
Munoona here vaMugabe vachizotora matano zvichitevera tsamba yatinonzwa yakanyorwa neITUC pavari pamusoro penyaya
iyi? Vanogona kusatora kana kutora matano panyaya iyoyi, asi zvapachena kuti pasi rose iri kuona kuti vanhu muZimbabwe wari panguva yakaipisisa yeudzaniriri. Saka izvozvo zvinovabisa chimiro kwavanofamba.
Totarisawo zviri kukurudzirwa neITUC zvekuti vanhu ivava vanga vachiwaniswa nzvimbo dzekuseenzera. Mungaona zvichiitwa here izvi?
Ndo zvatinokurudzirawo nesu, asi maonero edu ndeyekuti hurumende iyo iripo iyi haidi vanhu. Saka kuti vagadzire vanhu kubekuti vashandire zvitori kure navo. Dambudziko revashandi revarombo muZimbabwe raane makore anopfuura makumi maviri. Hurumende havadi kugadzirira vashandi varombo kuti upenyu hwavo huite zvakanaka. Saka hationi vachiita chimwe chinhu.
Vanga vari mutevedzeri wechipiri wemunyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Union kana kuti ZCTU vaThomas Mashingwe vachitaura vari parunare muHarare neStudio 7.
Nengo ZMDC inotungamirwa naMorgan Tsvangirai dzakakuvadzwa mumhirizhonga yakaitika uchitungwidza nemusi wesvondo dzakundikana kumira pamberi pedare sezvo dzakakuvara zvakanyanyisa. Zvichitevera chikumbiro chaiswa mudare nemagweta enhengo idzi, dare rati vaDeuma Amos Kaliati nevamwe vavo vaviri vazodzoke kudare kana vachinge vanaya. Vakaliati vachiri muchipatara umo vari kurapwa, asi vamwe vavaviri vakaburitswa muchipatara nezuro. Mutauriri wemDCT vaObed Gutu vanoti havasi kufara kuti nhengo dzavo dzakarwiswa ndidzo dzave kuenda kunomiswa pamberi pematare. Tanonoka Wande weStudio 7 ataura navaGutu kuti tinzwe kuti zvafamba sei kudare redzimosva.
Mishungu tinotiyo yaikapostponed nokuti mumwe wedu komana wechidiki anonzi Delma Kariati akakuvadzwa zvakaipisisa zvokuti atori muchipatara pari zvino, zvokuti haangakwanisi kuti angapinda mukoti ari mustate ari iyoyo. Saka ndinofungira ini kuti ndo zvimwe zvezvikonzero zvasakisa kuti nyaya isakwanisa kuti ingaenderera mberi, nokuti vanenge vachida kuti vose vari munyaya vavepo.
Takataura nemukuru wevechidiki webato renyu achiti havachakwanisa kuramba vakangopeta mavoko vanhu vavo vachirohwa, munoti chinyi nazvo?
Vahwande, ndoona kuti ndijekese ipapo kuti bato redu isu ibato rorunyararo. Tiri bato kubva patakavambwa, tiri bato rinotevedza mutemo, tiri bato rinoita zverunyararo, tiri bato risingaiti chibanditi zvomusindo. Zvataura vechidiki vedu ndeyekuti tingasvika kupi tichingopondwa tinyerere? Havana kuti ivo vakuda kunoita zvemusindo.
Saka imi muri kuita sei kuti zvinhu zvakadari zvisaramba zvichiitika?
Isu tinoramba tichingokurudzira vezvematongerwo enyika, mapato ose, kuti politics hazvirevi kuti ngativurayane, ngatipondane. Kuva mumapato akasiyana hazvirevi kuti tava kunzi yava hondo. Ngatiitei politics dzine hunhu.
Munoti chinyi kuzanu PF?
Toda kukurudzira vezanu kuti vataurewo nemayuta avo kuti vadzidzise vana ava kuti bodo handizvo zvinoitwa mupolitics. Politics ndedzekuvaka nyika, hadzisi dzokutemana nemasanu, pondana nematonda nokukuvadzana kwete.
Avo vanga vari mutauriri weMDCT vaObed Gutu vachitaura vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7.
Chirongwa chekutanga chekunyoresa vanhu kuti vavhote chiri kupetwa mangwana, vagari vemunzvimbo dzakaitwa chirongwa ichi vachinyunyuta vachiti vari kutyisidzirwa nevatsigiri vezanu PF. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Chikamu chekutanga ichi chinopetwa mangwana kuchiredzi mwenezi pamwe nechivi South, uko kunonzi kwakanyoreswa vanhu vashoma zvitevera zvipingaidzo zvakawanda zvakasangana neZimbabwe Electoral Commission ZEC. Masangano anoongorora kunyoreswa kwevanhu masvingo anoti haasi kufara nekushomeka kwevakanyoresa kuvhota vachiti zvinogona kukanganisa sarudzo dzegore rinouya. Mutauriri wemasvingo Human Rights Trust vatinei mapinguro evanoti havasi kufara nemaperero aita chikamu chekutanga chekunyoreswa kuvhota sezvo vanhu vazhinji vange vachityidzirwa.
Women Rights Trust hatisi kufara nezvakaitika. Vanhu vakarejista vashoma sazvikuru. Izvi zvakakonzerwa nokuti pakazopinda politics in play mukati momo, mokuti vanhu vanga vakunzi Command Agriculture vodiopuwa maserial number, votoregwa voudzwanzi kwai serial number iyoyo inozoratidza vanhu kuti kavhotera pasipo unoonekwa zvichinzi ndinofanira kuvhotera rimwe bato. Saka zvinenge zvakarekera kubato rimwe. Saka vanhu vanorejista kuvhota vatozoita vashoma, nokuti vanhu vanotya kurohwa, especially veopposition vanenge vari padisadvantage.
vanoona nezvekufambisa kwemabasa mumusangano we Community Tolerance and Reconciliation Development kana kuti COTRAD vazivanai muzorodzi vanoti vanhu vazhinji vakatadza kunyoresa kuvhota pachirongwa chekutanga.
Chirongwa chekuti vanhu vange vachiexercise right yavo yekuti vavhote nekuvhoterwa chakanaka chaizvo, asi dambudziko rakaitika pasiveki nderekuti vakauya kuvanhu vasina kugadzirira. Tikatarisa nyaya yemavhota educators akanga achitenderera, akauya 1 week before ivo vauya kuzoregistra vanhu. Saka soko ranga risati ramwirira muvanhu, uye vanhu vacho havasi kunyatsonzwisisa kuti zviri kufamba sei uye zvinoitirwa kupi. Saka kushayikwa kweinformation muvanhu mumatunhu akaita sana Mwenezi, agara asingabati radio, kusingasviki manewspaper, hakusviki kana hakuna kana community radio station. Saka information vanga vagara vasitorina. Vanhu vakawanda vemumwenezi nomuchiredzi havana kunge vachikwanisa kunge vachiregistra kuvhota. Izvozvo ndo zvimwe zvedambudziko ratakasangana naro tichiona plazi vakapiwa madays mashoma ekuti vange vachiregistra kuvhota. Saka vanhu vazhinji vachasara vasina kuregistra kuvhota.
Asi vamwe vagari vari kukurudzira zeki kuti ivandudze chirongwa chedzidziso painotanga chikamu chechipiri kune mamwe matunhu anosanganisira Masvingo nedzimwe nzvimbo dzekwaChiri dzakasara. VaThomas Zinduru vekwaNgundu kwaChiri ndomumwe wavari kukurudzira zeki kuti ivandudze chirongwa chedzidziso panhau yekunyoresa kuvhota.
Vanga vasina kuadvertisa vetaka tisingazivi kuti izvozvo zvotanga rini zvikopedza rini. Saka tinotarisira kuti ivo vezeki vevagona kutibatsira pavanoenda zvavo kuna mamwe matunhu vakwanise kuti vadzidzise vanhu.
Kunyange mukuru wezeki mumasvingo vazeki Spudurai vasina kubatika kuti vatipe maonero avo pakupeta kwechikamu chekutanga, mashoko abuda muzeki anoti vanhu vakanyoresa pachikamu chekutanga munyika yose vari pasi pemiriyoni. Zeki inotarisa kunyoresa vanhu vanosvika mamiriyoni manomwe panopera chirongwa chose. Chikamu chechipiri chinotanga musi wa29 Gumiguru mumasvingo nedzimwe nzvimbo dzakapoteredza. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Munoziva here kwekunonyoresa? Chirongwa chekunyoresa kuvhota chikamu chekutanga Gumiguru 10 kusvika musi wa25. Munzvimbo dzinotevera: Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova; Harare Metropolitan, Chitungwiza; St. Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North; Kuepwet, Harare Central, Southerton; Highfield East, Budiriro, Dzivarasekwa, Mount Pleasant, Mabuku neTafara; Kumanekaland, Chipinge, Central, West, East neSouth; Musikavan, Chimanimani East and West; Mutare, South East and West; Manikaland, Chipinge Central, West, East neSouth; Musikavan, Chimanimani East neWest; Mutare, South neWest; Buhera, South; Mashonaland Central, Mbire, Guruve North, Mzarabani, North neSouth; Mount Darwin, North neWest; Mashonaland East, Mudzi, North, West neSouth; Mutoko East, North neSouth; Uzumba, Maramba Pfungwe; Mashonaland West, Kariba, Nyaminyami; Hurungwe, Magunje, Central, East, North neWest; Kumasvingo, Chiredzi, East, West, South neNorth; Mwenezi, East neWest; Chivi, South; Matevheleland North, Lupane, East neWest; Binga, North neSouth; Matevheleland South, Umzingwane, Matobo North neMzingwane; Insiza, Insiza North neSouth; Midlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chirea, Gokwe Nembuzia, Gokwe Gumunyu; Gokwe South, Gokwe Mapungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Aya hazi ese macenters ari kunyoreswa kuvhota. Mamwe acho munogona kuawana pawebsite redu rinoti www.voashona.com.
Munyori mbazi rezvekuburiswa kwemashoko uye vari mutauriri wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vaGeorge Haramba vanoti vaMugabe havana kumbobva vadomwa neWorld Health Organization saGoodwill Ambassador zviri pamutemo. Vachitaura pamusoro pekubviswa nyembe kwakaitwa vaMugabe neWHO nemusi wesvondo, vacharamba vakati vaMugabe vakanga vasati vadomwa zviri pamutemo kuburikidza nekupiwa gwaro rinoratidza kuti vaitwa Goodwill Ambassador. Asi mashoko avacharamba aya anopesana zvachose nezvakaitika kumusangano wakaitirwa kuUruguay uko WHO yakabuda pachena kuti yakanga yapa vamugabe chiremera chekuva munyarikani weWHO muAfrica anenge achiona nezvirwere zvisingatapuriranwe.
Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Paramende yedunhu reKurdistan riri muIraq nhasi yati sarudzo dzemutungamiri wenyika pamwe neparamende mudunhu iri dzichanonoka nemwedzi misere mushure mekunge mapato ezvematongerwo enyika akundikana kuisa nhengo dzichakwikwidza.
Mumwe mukuru mukuru pamwe chete nemuongorori wezvematongerwo enyika vanoti vagari vemubhuku remuniger rakaurayirwa mauto mana ekuamerica mwedzi uno vanogona kunge vakanonotsa kufamba kwemauto aya senzira yekupa mukana kune vaivahwandira kuti vavarwise uye kubatsira kuti mauto aya apinde musungo wevarwisi ava.
Vaimbova gurukota rezveupfumi vatendai biti vanoti vanhu vanokwanisa kuenda kumatare kana vemabhanga varamba vakatsika madziro vachivanyima mari dzavo. Mashoko aya anotevera zvakataurwa nemutungamiri wesangano reBankers Association of Zimbabwe Dr. Charity Jinya ekuti vemabhanga havachakwanisi kupa vanhuwo zvavo mari dzavo sezvo vari kutanga vapa vemakambani anotengesa zvinhu kunze kwenyika vachiti mabhanga pari zvino haana kana mari yakakwana yemabond notes kana yedzimwe mari dzekunze dzakaita semadhora ekuAmerica. Dr. Jinya vanoti vanhu ngavatenge nemaATM cards. Asi vabiti vanoti vari kushamisika kuti vebuzz vanodei pahuku yemweni nekuti dambudziko rekushomeka kwemari riri pakati pehurumende yakatora mari idzi mabhanga nevanhu vacho.
It's a question of time before magweta aenda kumatare. Remember kuti mugore ra 2006 to 2008 mari dzakatorwa dzevanhu dzanga dziri maaccounts aizi maFCA ayai. Dzimwe dzacho dzikafinansa election. So and all along mabhenga aya aiita nharo achiti ano it's an act of God inonzi pachirungu kana palatin vis major. Mari yatorwa necentral bank so hatikwanisi kukupai. But kune kambani yakaendesa bank rinonzi Standard Chartered. And of all people it was actually a Chinese company. Supreme Court nemutongo wakatongwa namai Justice Ziyambi kati vapei mari.
Mashoko avabiti atsinirwawo nenyanzvi munyatsi zveupfumi vachionawo nezvevadzidzi paZimbabwe Ezekiel Guti University Dr. Gift Mugano.
Asi haisiyo nhau yekuti vanhu vati hanzi hatikupii mari kutoita meeting kuti hanzi hatikupii mari topa maexporters. Vaifana kuda tinodambudzika asi mukati pamwedzi mitatu mishano chatera tichanga taisa pamesha zvakati nekuti tinotarisira kuti hati une mari yedu unofanira kutipa mamesha hatisatamboona isusu munyika pekuti mabhengi charo ukangaona chikwezi nebhengi hari kusiba.
Vatiwo vanhu vakawanda vave kuona zvisina kukodzera kuenda kumabhanga nekuti havadi kufambira dhongi rakaora.
Vanhu vari kupuwa maroso chaivo maroso unoazi here blessing macoin unobva une njukumba yemacoins uti ukasasunga bhurugwa netambo yerwodzi yekuchimanimani rodonha nemacoins hapana mari kupuwa $20 $30 waita lucky wamira mukiyo kana kuti mazuva mangani. Saka vanhu nyaya yekubhengi vazhinji havachaende vakungoziva kuti kwakafira kitsi.
Asi mukuru weConfederation of Zimbabwe Industries Vasfelani Jabangwe vanoti nemamiriro akaita zvinhu zvakakosha kubatsira vemabhizimisi. Asi tabvunza vaJabangwe kuti zvinobatsirei kupa vanhu vanogadzira zvinhu kuti vagadzire zvinhu vachitengesera vanhu vasina kana kobiri.
Vanhu vari kukwanisa havo kutora havasi kukwanisa kuitora secash asi unokwanisa kuswaipa sezvamunongoera ndokuva mukuWashington ikoko zvakawanda zvamunotenga munotenga nechi eswaipa.
Dr. Mugano vanoti havatenderani nemashoko aya vachiti vanhu vari kushandisa maATM cards vari kutoomeserwa.
Ndidai swipe yacho ine price 1 paibada pasina nyaya nekuti kutenga kutenga manje pane maprize 4 yebond note yeko cash yekuswipa Ekech, ekech ndiwe kachipa zachose zikambwede.
Governor we Banga Gurenyika, Dr. John Mangujga, baka zivisa kuti Zimbabwe, ya ingia wana chimwe chikwereti, chemari ino shika madora zuru mazana matanatu kuva kubanga are Afri Exim Bank. Vama Mangujga wakati, mari iye, ichabatira zukuru kupeza dambudziko rekushomeka kwe mari. Vajabangwe wanoti, vanotarisira kuona mtsauko wacho.
Tisa rizayo, nukuti Arabi zaiti yenga ichiti sondeleo ini. Yanga ichizo wana yanga utano ni Samaria yangu chini ya stabilization. Juu zina baadhi na kuti zina zuko wana Mario kwa uchini kuti ni sisi para kwe au anita tu wana export.
Aswa biti vanoti ukukupeza nguva kutenzo ni river.
600 milioni mkoma blessing ido nwe pane mari rudiwa.
Nyanzvi mnyadzizo upfumi dzinoti kuti dambudziko rekushomeka kwemari ripere muZimbabwe, nyika inofanira kugadzira zvinhu zvekutengesa kunze, kumisa nyaya yeuori, kukwezva vekunze vanoda kutanga mabhizimisi, uye vanotiwo hurumende inofanira kumira kushandisa mari yaisina.
Vamwe vaimbova vashandi vepamugodhi weOld Nick Mine uri kunze kweguta reUlawayo nhasi vapinda muzuva reshanu vachigara panze mushure mekunge chikonzi nemapurisa vavadzinga mudzimba dzavanga vachigara pamugodhi uyu. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Kandi ava vanosvika makumi maviri nevasere pamwe nemhuri dzavo vakadzingwa mudzimba dzepamugodhi wepaOld Nick Mine nemusi wechitatu svondo rapera, vachinzi vachafanirwa kuramba vachigara mudzimba idzi sezvo vasingachashande pamugodhi uyu. Asi vamwe vevashandi ava vaudza Studio 7 kuti hapana kwavangaenda nekuti havasati vapiwa mari dzavo dzavakashandira kwemakore akawanda vasati vasiya basa. Mumwe wevanhu ava vasainozi Arieri vanoti vakashandira kambani yeOld Nick Mine kwemakore anopfuura makumi matatu asi kusvikana nhasi havasati vawana mari yavo.
Ndine 34 years ndichishanda panapa, saka ndakatini ndasvisa 65 years zvokuritaya zviri kuti munhu achakwanisi kushanda ndopa ndakamiswa basa. Ora ndinamiswa basa kudaro chindipaika mari ndiye vane kuenda kumusha, hapana chiri kubuda. Nokudaro vakabata zve mari yangu 25% vikwe 3 years service anangumbopiwa kana senti. Ndo zvakaita kuti ndirewe ndiri pano ndichirambirira ndiri panapa.
Vaarieri vanotiwo vakabhadharira imba yavaigara kwemakore akawanda, saka vaone zvakakodzera kuti vadzingwe mumba umu.
Dzimba idzi muri kuona dzakadai idzi ndakapinda 1981 ndichibhadhara $9.75 asi ndichivabvunza kudaro kuti alright ini ndaibhadhara rent $9.75 imi makuti ndichienda ini toda kuisa mushandi ko inini ndakapedza kubhadhara mari yacho muchiti achabhadhara yakugara mahara inozogarwa nani? Handiti kana chinhu chapedza kubhadharwa chinogarwa nemunhu akabhadhara. Ndosaka maona inini riri panapa.
Amai Mabel Chipazera vane murume wavo ange achishanda paOld Nick Mine, uye ivo pachavo vaiitawo basa remumba vachishandira mumwe vakuru vakuru vepamugodhi uyu. Vanoti kudzingwa kwavo kwakasiya midziyo yavo yapunzika, uye kwave kuita kuti vana vavo vatadze kuenda kuchikoro.
Vana vechikoro ndovari kunyanya kuafekta. Kunyanya ndine one ari kubreak barracks asi kuenda kuchikoro, kwaita mwari pamahachu laisi ndine mwana wangu musikana ane mwana ne 3 months tachirara naye pansi, akaenda akaya katorona tete vake nezuro kuenda kunotenda nekuti mhepo yanga yanyanya sezvo zve rain season zvinhu zvakanaiwa zvitupa zvese, saka taafektwa kunyanya. Government ngaipindire kunyanya ituone pata chimiro chataina nacho chaiti.
Amai Grace Mavangira avo vane mwana wavo ange achishanda pamugodhi uyu achivachengeta ivo pamwe nevamwe vana vavo vatsinhirawo kuti kudzingwa mudzimba uku kwavaunzira matambudziko, uye vave kutyira utano hwavo sezvo vasingakwanisi kuwana mvura yakachena yakakwana yekushandisa zuva nezuva. Tendai ndomumwe mwana waamai Mavangira, uye ari kuita form 4 pane chimwe chikoro muBulawayo. Tendai anoti ave kutadza kugadzirira bvunzo dzake zvakanaka mushure mekudzingwa mumba uku.
Imimi handichakwanisa kuti ndinyatsoverenga zvakanaka nekuti tiri panze panenge pane mhepo mvura iri kunaya. Kuti ndiverenge mabhuku ari kunaya ari kunyorova, saka kuverenga kwachona kunenge kusvitinetsei. Kuchikoro ndiri kuenda hangu, asi dambudziko rinenge riri panapa pakuverenga.
Old Nick Mine, mugodhi wegoridhe waiva pasi pekambani yeFalcon Gold. Pakupera kwegore ra 2015 kambani yakazivisa kuti yave kuvhara mugodhi uyu nekuda kwekuti goridhe rangi rave kutengwa nemari shoma pamusika wepasi rose. Izvi zvakasiya vashandi vanosvika mazana matatu vatarisana nekurasikirwa nemabasa. Vanoziva zviri kuitika vanoti pane imwe kambani yakazouya ikati ichazoramba ichiita basa pamugodhi uyu, asi vakuru vakuru vekambani iyi vakati vaizotora vashandi vanenge vabvuma kuti vaisazopiwa mari yavo yavaifanirwa kupiwa nekambani yeFalcon Gold. Parizvo nyaya yevashandi veOld Nick Mine iri mudare reHigh Court uko magweta yevashandi ava ari kurwisa kuti vashandi ava vasadzingwe mudzimba vasati vapiwa mugove wavo wakakwana. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuvakuru vakuru veOld Nick Mine kana kumagweta yevashandi ava. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Iko zvino tomboenda kuna Mavlas Mhlanganya uye kuti tinzwe zviri kutaurwa nevanhu paFacebook nepaWhatsApp.
Tombokupai zviri kutaurwa nevamwe vatsigiri vedu vepaWhatsApp yeStudio 7.
Gabi havana kuzvira niko ambassador wehu muAfrica. Nokuti pachavo vakakundikana kumirira Zimbabwe. Vakakundikana kugadzirisa hutano hwevana veZimbabwe. Vakakundikana kugadzirisa zvipatara zvinokwanisa kuti vanhu vapwe munyika yeZimbabwe. Asi vanhu ivo nehurumende yavo nevanhu ministers avo nemaprime ministers avo vese vanonorapwa kunze kwenyika zvinoratidza kuti vanhu vakakundikana kusimudzira hope yeZimbabwe. So vangagona sei kusimudzira hope yeAfrica ivo vakakoniwa kusimudzira yeZimbabwe. Zvakatero futi tinoendera mberi tichitaura nyaya yekuti vekurovana vakaitwa iko kukunya kusitungwisa iyi. Kuna zvati vanhu vezanupf they are not ready for election but they are ready for fight. Ndo zvinhu zvatinofanira kuti tigadzirise tisisu sevana veZimbabwe. Hatifanira kuti tirovane kana tichitaura kuti maelection ndedemokrasi. Kurovana pane saini yekutya kuti something is wrong.
Maswera save Studio 7 ndinotenda nekusangana nemi muchirongwa ichi tichitaura nezvekunyoreswa kuri kuitwa vanhu kuti vazovhota mugore rinotevera. Isu hatisi kufara nemafambiro kuita zvinhu pakunyoresa kwavari kuita. Munzvimbo dzakawanda dzatafamba tiri kuona kuti muri kuitwa iya inonzi Gauss Law yataiona ichiitika zvakare muna 2013. Takagara isusu tisiri kuvimba nevanhu vezeke ava. Nazvinezvi tiri kuona kuti zvaiitika mugore iroro ndo zviri kungoitika iye zvino.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Muchirongwa chedu cheLight Talk The Connection na 8pm tiri kutarisa chirongwa cheBiometric Voter Registration kana kuti BVR.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panumber dzinoti 001-202-465-0318.
Ko kambo mai kubva kuna mchakabu chuoniso maraire tabatashuka kumagumo hechirongwa chedu sezongwa ili apera zagati mbotarisa msore na ushakare.
Sangano re International Trade Union Confederation roshoro kodza urumende zvichitevera danho rayo rekubvisa vanhu migwagwa isina kuva tsvagira zvekuita.
Nengo dzeMDC inotungamirwa naMorgan Tsvangirai dzakarohwa kuchitungwidza nemusi wesvondo dzinotadza kumiswa pamberi pematare edzimhosva sezvo dzakakuvara zvakanyanyisa.
Mabhanga emunyika ochema-chema achiti hachina mari yekupa vanhu kusanganisirawo mabond notes. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muine su zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyamina Chris Gande munhau dzeIsindebele.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zvisovo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Onamukela kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 24 Mfufu 2017 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
I-toll free number le ezekhi sizasincedisa kakhulu ngoba kunje bengingelalwazi mina olwe voters registration, but khathesi sengenelisa ukuthi ngifone mahala ngizwe ukuthi uhamba njani, basiphe ulwazi ukuthi sazi ukuthi kanti uhamba njani izinto ezona lezi ezokuvota.
Izakhamizi zakoBulawayo zamukela ngenjabulo uhlelo lokunceda ababhekane lobunzima ekubhaliseni ukuvota ngocingo olungelanhlawulo olwama toll free lines.
Abantu bayadonda enxa sikhangele thina ikakhulu ensiza kungani ulutsha aluhambi ukuyabhalisa ukuvota. Xa sibhoda nje sibuzabuza uyeza umuntu esithi kati vele kuzatshintshana.
Iningi labantu bezansi emaNdebeleni lokhu lingakabhalisi ukuvota emangweni wensiza kanye lengxenye yemzingwane. Umanyano wamabhanga uthi uZulu kasavunyelwa ukuphuma le mali yakwamanyamazwe phandle kwelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Izakhamizi zakoBulawayo zamukele ngenjabulo uhlelo lokunceda lapho umuntu ebhekane lobunzima ebhalisela ukuvota ngokusebenzisa ucingo lokuthinta ngalo abecommission ebona ngezokhetho eyeZEC onoma toll free lines ukwenzela ukuthi uZulu afinyelele ukukhulumisana labeZEC ngembuzo emayelana leBVR kunye lokhetho luka 2018. Umathabile Masuku usethulela loludaba ekoBulawayo.
Ensukwini ezisanda kwedlula abekhomishini ebona ngezokhetho abeZEC bethule inombolo zocingo ezingelanhlawulo. Inombolo lezi zimbili, enye isebenza kulabo abalomakhalekhukhwini wekhampani ye-Econet kuthi enye isebenza nge-Net1. Unkosikazi Gladys Mabena isakhamuzi sakoBulawayo uthi lokhu kungabasiza kakhulu ngoba abalalwazi lokuthi yona indlela yokubhalisa nge-BVR isebenza njani, njalo belokhu bengakahlangani labantu beZEC ukuthi babafundise ngayo.
I-toll free number le eZEC sizasincedisa kakhulu ngoba kunje bengingelalwazi mina olwe voters registration, but khathesi sengenelisa ukuthi ngifone mahala ngizwe ukuthi uhamba njani, basiphe ulwazi ukuthi sazi ukuthi kanti uhamba njani izinto ezona lezi ezokuvota, ngoba khathesi lapho esikhona bengilokhu engakezwa ngento zona lezi ze-BVR, angilalwazi olukhulu ngakho khona lokho. So mina ngiyayithabela kakhulu le inamba yokuthi sifone singazange siye sibhadale lutho, ngoba sonke sizaba lalo ulwazi lokuvota.
Emavikini adluleyo kuvele ukuthi koBulawayo kulabantu abalutshwane ababhalisa ukuvota xa kuqathaniswa lamanye amadolobho. Ababona ngezokhetho kunhlanganiso ezizimele zodwa bathi lokhu kubangelwa yikusweleka kolwazi kanye lokukhathala ngoba ukhetho lungavamanga ukuletha inguquko elizweni. Umnumzana Nkosana Khumalo owenhlanganiso yezakhamizi ye-Residents Association uthi leli linyathelo elihle, kodwa izethu kumele ilungise inombolo lezo ngoba kunje kazisebenzi kuhle.
Linyathelo elihle
lesibili ukuthi zekhi ibe le number engala mbadalo ongela ntengo ukuthi uchaye khona ucingo kodwa ke number yakho na sesizame sayizama kaningi kukhona ingxaki ekhona inxa osithi usukhetha ulimi lokufuna ukuthi ukhulume ngalo ihle yale khonapho kuphelele khonapho kodwa ke kulinyathela elihle sibili esilethemba nakho ukuthi baza kuthatha izikhalazo zethu lezi siyabe sizifonela inxa sibachayela ucingo bezithathe ngokuthembeka kube lempumelelo evela khona
unkosikazi Chelesile Mathema esinye laso isakhamuzi uthi inombolo lezo zize ngesikhathi esihle kakhulu njalo zizasiza uZulu ohlala esalele emuva ngokuswela ulwazi
kwezinye indawo ngibona abantu bebesukuma sibili besiyavota ngoba ulwazi langikhona ngani bebelwazi kodwa thathi sokuzaba ngcono ngenxa yokuthi inamba le esikhona sizasenza lathi sinjani sibekwazi sibekulolwazi lokuthi kuvotwa njani kwenziwa njani ngoba thina iBVR leyo besingayazi lokufundiswa kwangkhona besingakwaziko mbona ukuthi kobulawa yikwade kuhlala kule number yentutshane yabantu abavotayo ngokuthi bebengelalwazi lokuthi kuvotwa njani kodwa ngenxa yokuthi kathe sokule number le sizahamba sibe ngobuningi siyevota.
Kwezinye indaba omama abavela kumaphathi ezepolitiki ehlukeneyo bekhokhela unkosikazi Priscilla Misiya Irambwi sebeqale indawo lapho omama abangafonela khona ama call center ukuze benelise ukuthola usizo nxa sebehlangane lenhlupho ezehlukeneyo kwezepolitiki. Umphathi Ntambo obona ngezemali umnumzana Ignatius Chombo uphume kumaphephandaba esithi uhulumende useqala ukuhlolisisa ukuthi uZulu angancediswa njani ukuthi enelise ukubhalisa ukuvota kungelankinga ngoba iningi besehlulwa yikukhipha ubufakazi bokuthi bahlala ngaphi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile. Kunjalo nje iningi labantu bezansi emandebeleni lokho lingakabhalisi amagamalo kuluhlu lwabavoti emangweni weinsiza kanye lengxenye yemzingwane. Abanye abafisa ukubhalisa babikwa bebiselwa emakhaya ngoba bengelazo ingwalo ezidingakalayo ukuthi babhalisele. Uvusi Sizwe Mkhwananzi weStudio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abakhangela ngezokhetho kulela bezimbabwe electoral commission ZEC ithi kusiyafika ngesonto abantu asebenelise ukubhalisa ukuvota e-insiza kanye lasemzingwane bangu-37,151 loba nje inani labantu abakhangelelwe ukuvota kulezo ndawo befika i-350,000 abantu abangu-623 kube babebiselwe emva ngoba bengelazithupha kukanti abanye babo bebezele ncwadi zoku zalo ama birth certificate njengobufakazi balapha abahlala khona i-proof of residence loba nje izethi ngakatholi ngokugcweleyo inani labantu asebebhalisile phansi kohlelo lutsha ole-biometric voter registration i-BVR okusobala ukuthi balutshwana abantu ababuya ukuzobhalisa. Ihlandla lokuqala lokubhalisa insiza lengxenye yemzingwane luzaqitshwa ngolwesithathu kuyonale iviki. Unkosazana Linda Mpofu, owenhlanganiso ye-Community Youth Development Trust, i-CYDT, uthi ngokubona kwakhe uZulu udiniwe ngokuba evota kungelanguquko.
Izekhi ikhona lapha ezindaweni okumele bebe khona sibili kodwa uhlupho ukuthi abantu abasukumeli phezulu abantu bayadonda nxa sikhangele thina ikakhulu insiza kungani ulutsha aluhambi ukuyabhalisa ukuvota nxa sibhoda nje sibuzabuza uyezumuntu esithi kati vele kuzatshintshana. Njengoba nje sikhuluma khathesi abatsha bangale bayagebha emikuteni badinga imali.
Izekhi sivule njalo indawo yokubhalisa kuvota emahofisini abo aselokitshini elidala leJawunda kodwa inhlolisiso yenziwe yiStudio 7 iveze ukuba ngehola elilodwa kubhalise umuntu oyedwa nje. Lokho akunani lokuthi lawo mahofisi aseduzane lemalokitshini. Umsekeli kamongameli wabatsha kubandla le-People's Democratic Party, i-PDP, uWellington Nare, uswela izekho ngokungafundisi uZulu ngohlelo olutsha lokuvota olwe-BVR.
Nathi sikhathazeke kakhulu sibona abantu bengathumeli phezulu lolu hlelo. Kodwa ke sinanzelele ukuthi mana ingalilingeli ukuthi ngalibamba lolu hlelo, ingakho prepared, ngathi uZulu akala information ngokubhaliswa kakutsha. adumele ngabe izeki iqalisile yafundisa uZulu ngokuthi ukuqatha ukuvota nje lezintshintsho ezikhona ezintshile uvoting. Kodwa ke akula information, akula ndlela izeki ehambisa ngayo information kumphakathi ukuthi umphakathi azwisise ngokubhalisa ukuthi uvota. Njalo ikho kwenza uZulu engasumeli phezulu ngalolu hlelo.
Unkosazana Evelyn Ndlovu uleminyaka ekuzalwa engamathumi ayisithupha lathiyagalombili njalo sixoxelayo lapho eqeda ukubhalisa kuvota emahofisini awezek aselokitshini.
Lapho engihambe khona ngiserejista ngihambe kuhle bambuza iminyaka yami ngabatshela, inamba zesithupha ngabatshela, iselfoni inamba yami yefoni ngabatshela. Bambuza ukuthi ndivotela ngathi iminyaka yonke sivotele wona manca kurejista angaze ngivotele kwenye indawo ngaphandle kokuthi ngivotele khona phela. Akula buzima njengoba umuntu omdala ngivele yini ngaqala ukutshela ukhulu kuqala ukuthi kuthiwa kuyarejista lapho wathi akula buzima. Lami khathi sengithengivele ichethe ngathi ngingcono nihle ngizozibhalisela ngiqeda. Akula la buzima obukhona nje.
Iningi labantu kubikwa lisithi selidiniwe ukuba livota kungela nguquko ekhona osekudala ukuthi lingathakazeleli ukuvota. Unkosazana Mona Lisa Nkala we-Women Development Association of Zimbabwe i-Waters uthi uZulu kumele abhalise ukuvota nxa efuna kube le nguquko, hathi ukuthi agoqe izandla.
Izama ukuba tshethunkwe nakhathesi anti isystem le entsha so sikhanyisangana nxa kule nto entsha ingqele mpumela izaba njani izabadifrent. So sama ukuba encourage uthunkwa nabahambe bayavota. Ivoti yakho yi-choice yakho, it is inokuhlala ube ngavoti ngenye inzama results afana.
Lapho uZulu esiyabhalisa kufuze ahambe lesithupha sakhe kumbe ipassport kanye lencwadi efakaza lapho ahlala khona i-proof of residence yona etholakala kumakhansili loba osobhuku. Nginguvo Sisizwe Mkhwananzi owendaba ze-Studio 7 eMajawundeni eGwanda.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivoteni.
Uyazazi na indawo okumele uyebhalisa ukuvota? Kuhlandla lokuqala eliqala emhla ka 10 kusiya kumhla ka 25 Mfufu. Kulama centers alandelayo: Bulawayo, Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova. Harare Metropolitan, Chitungwiza, St Mary's Bengeza East and West, Chitungwiza North, Airport, Harare Central, Southerton, Highfields East, Budiriro, Zivarasekwa, Mount Pleasant, Mabuku Chafara, Emanikaland, Chipinge Central, West, East and South, Musikavani, Chimanimani, East and West, Mutare, South and West, Buhera South, Emashonaland Central, Mbire, Guruwe North, Mzarabani, North and South, Mount Darwin, North and West, Mashonaland East, Mudzi North, West and South, Mutoko, East, North and South, Euzumba, Maramba Pungwe, Mashonaland West, Kariba, Nyami Nyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North and West, Emashingo, Chirezi, East, West, South and North, Emwenezi, East and West, Chivi, South, Emachabeleland North, Lupane, East and West, Ebhinga, North and South, Emachabeleland South, Emzingwane, Matopo North, Lemzingwane, Ensiza, Insiza, North and South, Enkabazwe, Emidlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chireya, Gokwe Nembuzia, Le Gokwe Kumuyi, Gokwe South, Gokwe Mapungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Kodwa lawa ayisiwo wonke ama centers elingabhalisa kiwo. Amanye ilakho ukuwathola ekhasini lethu ku website yethu ethi www.voaindebele.com.
Good Life Talk lamuhla kuhlelo lwabatshawulwe The Connection sixoxa ngokubhalisa kugwalo lwabalelungelo lokuvota kuhlelo oselugqiba ihlandla lakuqala. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ale iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singakangena esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukhetho lokudinga umongameli lamalunga edalela eParliament esigabeni seKurdistan okwamanje esiphansi kombuso weIraq solukelwa miswa okwezinye inyanga ezithoba minwembili. Lokhu kubangelwe ukuba amabandla ezombusazwe ehlulekile ukuphuma labantu okumele bancintise kulolu khetho obelumele lwenziwe mhlaka 1 lwezi. Inhlanganiso yeRotary International esungula umkhankaso wokulwisana lomkhuhlane wepolio emhlabeni jikelele ubika ukuba lonyaka amazwe amabili kuphela yiwo alabantwana abahlaselwe yimkhuhlane emhlabeni jikelele. Lawa mazwe ngathi ele Afghanistan lele Pakistan. Linhlanganiso ithi lokhu kuveza ukuba impi yokuhlaba amajekiseni lemithi yokuvimba umkhuhlane iyaphumelela. Umanyano wamabhanga oweBankers Association of Zimbabwe uthi uZulu kasavunyelwa ukuphuma lemali yakwamanye amazwe phandle kwelizwe, njalo sekuqakathekiswa abathenga bethengisa impahla phandle kwelizwe ngenxa yokusilela kwemali elizweni. Lokhu kutsho ukuthi kuya kusiba lukhuni ukuthi uZulu mathupha athole imali emabhanga ngenxa yomumo osukhona. Abalama accounts awe mali yakwamanye amazwe labo babikwa bengasatholi imali yabo yakwamanye amazwe. Wayengumphathi ntambo wezamafekitali umnumzana Gordon Moyo uthi ilizwe selithwele nzima ngokusilela kwemali ngoba kungela macebo okulihlenga.
Ama bonds wonala asetholakala kubo siphatheleni ikho lapha sekhona. Kawasekho ku informal sector esingathi okusemthethweni naleyo imali kayikho. Okwesibili, sibe singabantu kade sisebenzisa imali yangaphandle kwelizwe i-US dollar. Now imali leyi kayisekho, iyaphela ngenxa yokuthi siyasuka lapha sisiyathenga siyawoda ngaphandle sifike sithiye khonale. Xa siphenduka siyasithola izinto singasela mali. So imali leyi thina iya-exportwa, siyayihambisa ngaphandle kwelizwe.
Ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Efidlela Ncube uthi udubo ukuthi inkokheli zombusazwe seziphelelwe ngumphako.
Iproblem yipolitics, akusiyo i-economy. Awungeke ulungise i-economy ungalungisanga ipolitiki kuqala, ngokuba i-economy idilizwe yipolitiki. Ungakhangela emazweni lapho okume khona ezenotho okume kahle ipolitiki. I-economy kakudingakala into ematikale isimangaliso evela kwenye indawo. Kumele umise ezombusazwe ngendlela efaneleyo, kubuswe ngendlela efaneleyo, kunxuswe ama-investors, kumiswe i-industry. Konke lokho kwenziwa nguhulumende ohlangeneyo kahle, ongalwiyo, ongela corruption, uhulumende ohlonipha amalungelo abantu.
Uhulumende uthi uZulu kumele akhuthazwe ukusebenzisa amakhadi lezinye indlela zokuthenga lokuthengisa ezifana labo makhale khukhwini lobulembu be-internet. Kodwa lezi ndlela azidakazelelwa nguZulu, njalo emaphandleni khona vele kazisebenzi. Isakhamuzi seLupane umnumzana Kipa Ngwenya uthi udubo lokusilela kwemali emaphandleni selufike kusibanga esikude.
Ya, dubo lemali hey liyasithaya bhururu, loba uyasebenza loba kawusebenzi, lizizi kuyafana. Into zangikhona ngo-on and off, uya into zangikhona sezikhwela within a day. Kusasa namhlanje ungathola kuleyi price, kusasa uyathola sekuleyinye price. So utsho uthi hey, i-challenge yemali leyo ikhanya iyahlupha kakhulu la.
Uncube uthi udubo lokusilela kwemali lukhanya luzaqhubeka kungelasisombululo ngoba abezombusazwe bengalaleli ingcwethi zwakwamanye amazwe ezingaphathisa ekuvuseleleni umnotho welizwe.
Imbono yabo abayikhulumayo kuso sonke isikhathi ngokuphathelene le-economy kayihambisani lalokho okufunwa yilabo abavela ngaphandle abaletha imali elizweni. Ngizakhumbula ukuthi kulalokho okuthiwa i-indigenization policy yakhona e-51.49% yonanjana iyahlupha kakhulu. Ukuhlonitshwa kwamalungelo abantu enothweni elezintweni ezingezabo okuthiwa phecelezi i-property rights kuqakathekile. kumele kuvezwe kahle ukutshontshiwa komthetho okuthiwa i-rule of law. Kumele kucace ukuthi umuntu oze le mali yakhe wayifaka elizweni uza kwenelisa ukuthi uma izinto zingasasebenzi ngendlela efaneleyo akwazi ukuyikhipha leyo mali okuthiwa i-repatriation of the capital. Izinto zonke ezizona lezo kumele zihlangane zincedise ukuthi labo abavela ngaphandle babe lesiqiniseko okuthiwa i-confidence ukufaka imali. Kungebona kuphela kodwa kunye nathi abantu beZimbabwe kumele sisuthiseke ukuthi ezepolitiki lo mthetho kume ngendlela yokuthi ngafaka imali ibe khona.
Isisindo semali yohlobo lwama-bond notes siqhubeka sisiwa nxa siqathaniswa lesedola leMelika. Lanxa uhulumende wayethe sizaqhubeka singuchiki lobhanqa ledola leMelika.
Ake sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weleMelika.
Ilizwe leMelika lithi lizaphuma kunhlanganiso ye-UNESCO ekupheleni komnyaka ozayo. Uheather Nwet isikhulumeli sohlangothi lukahulumende olwe-State Department uthi inyathelo leli lenziwe phezu kokuhlolisisa ukuthi eleMelika lidingani kunhlanganiso le. Uthi okunye okwenze iMelika ithi izaphuma kunhlanganiso le yikuthi ilesikwelede esikhulu kakhulu se-UNESCO esifika izigidi ezingamakhulu amahlanu namachumi amahlanu amadola, $550 million. Okunye njalo uthi ukulomthetho ovimbela eleMelika ukuthi linike imali inhlanganiso elelizwe lePalestina phakathi. UNwet uthi kukhanya engani ilizwe le-Israel likhangalelwa phansi kunhlanganiso ye-UNESCO. Uthi inhlanganiso ye-UNESCO yethula ukuthi indawo yedolobho lakudala eleHebron njalo lengcwaba elibizwa ngokuthi i-Tomb of the Patriarchs ngokwePalestina. Uthi lokho kwakhahlameza kakhulu ilizwe le-Israel. Uphinde wathi uMongameli Donald Trump ufisa ukuthi kuguqulwe okuningi okwenziwa yi-UNESCO le-United Nations ukwenzela ukuthi basebenze kahle le nhlanganiso lezi. Loba kunjalo uthi ilizwe leMelika lizaqhubekela phambili lidlelana le-UNESCO njalo kalisoze liguqule elikwenzayo kwezemfundo, ezamasiko, ezembiko lakho konke okwenziwa yi-UNESCO.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weleMelika. Kwezemidlalo bagubhana ngamazwi abaqeqetshi bamaqembu asefinyelele kufinal eyomncintiswano weChibuku Super Cup. UPhilani Ncube weqembu leHarare City kanye loweqembu leHowmine uKelvin Kayindu. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji uyalandisa.
Iqembu leHarare City lifinyelele kufinali yalonyaka yenkezo yeChibuku Super Cup ngemva kokunqoba eleBulawayo City nge-1 kanya kusemifinali yakuqala eqhutshelwe enkundleni eBaba Fields ngomgqibelo. Kuthi kwesibili iqembu leHowmine linqobe leShapane Mine nge-3-1. Limpumela itsho ukuba isifiso sikamqeqeshi weqembu leHarare City uPhilani Ncube esokuba iqondane leqembu ake walisebenzela eminyakeni edluleyo eleHowmine sifezekile njengoba phambilini kwemidlalo yangempelaviki waphumela obala ukuba ukhangelele udlala leHowmine kufinal. Lasekupheleni komdlalo wangomgqibelo uphindile njalo ukukhuluma ngokudlala leqembu leHowmine kufinal, loba nje lona belikhona lisadlala leqembu leShapane Mine kusemifinal yesibili.
Asingenelanga kufinal ukuba siyeqhubela iqembu leHowmine inkezo njalo sifisa ingani uKhayindu lathi asizwele adlalise abadlali abangajayelwanga ukudlala njengalokho akwenza edlala leqembu leBulawayo City langeqembu leWangi.
UNcube uhle waqala ukukhuluma ngokudlala leqembu leHowmine ngesikhathi iqembu lakhe liphumelele kusigaba se-quarter final yenkezo yeChibuku njalo kuthe ekupheleni komdlalo weqembu leHowmine leShapane Mine uKelvin Kayindu laye watsho ukuba ubonga inkosi ngoba labo akade befuna ukudlala laye leqembu lakhe yibo azadibana labo ku-final.
We are playing a game where
sizadlala leqembu ebelivele lisithi lifuna ukudlala lathi njalo. Siyabonga inkosi ngoba lokho sokwenzakele. Sizabona lapho okuzawela khona indukulo xa ucawu, ngoba kuningi okwenzakala phakathi laphandle kwenkundla. Njengoba leli qembu esidlala lalo likholwa kwezinye izinto ikati thina sikhonza uNkulunkulu.
Iqembu elizaphakamisa inkezo yeChibuku Super Cup lizathola inkulungwane ezingamachuma isikhombisa lanhlanu, njalo ngokwesithathu selokhu umncintiswano lo wavuselelwa ukuba iqembu leHarare City lingene kufinal ngemva kokuba ngomnyaka ka-2014 linqotshwe ngele-FC Platinum kufinal, kuthi ngo-2015 liphakamise isicoco ngemva kokunqoba ele-Dynamos. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Iqembu lenobuntu elihlabela umculo wembube eliwuxubanisa lowe Afro Jazz elilamalunga amahlano wesifazane lisemelika okwamanje lapho elizacula khona endaweni eziningi ezibalisa iNew York, Florida, West Virginia lezinye. UNkosazana Duduzile Sibanda, isikhulumeli seqembu leli, uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ngalolu daba.
Ngomama abayi-5 abavele eZimbabwe kobulawayo, and silapha e-America for our 6-week tour. Sesihamba nje endaweni ezihlukeneyo.
Singathi ke okwamanje selihambe ngaphi langaphi?
Safikele Atlanta, sesisiya-ke Florida, Sarasota, and then izolo besise Washington DC eMaryland, namuhla sise Pennsylvania e-Erie.
Lisuka lapho liyangaphi?
Phambi kwakusasa mhlaka 27 sebese University of Vermont eBurlington.
Akusitshele kancane-ke ngeqembu leni ukuthi limenjani.
Okay, inobuntu ngabomama abayi-5 uDuduzile Sibanda, Joylin Sibanda, uHeather Dube, Zanele Maninga, lo Thandeka Moyo. Sivela kobulawayo njalo sihlabela imbube.
Ibiyokuthumala ngeke angishingedwa.
This is our first time to tour the America. We've been touring other countries as well. So, like I say, Europe, Belgium, Italy, Switzerland, Prague, and in the West China.
Singathi ke kuyini okwalenza lihlabela imbube?
Sananzelela ukuthi khona khona akula omama abahlabela imbube. Ikanti ke imbube kayibandlululi la kumdabuko nje. Omama babekhona bayihlabelayo, but when commercialization came in, yasi ke sithatha ngobaba. Ayisikho ukuthi omama kabayivunyeli ukuyihlabela. So lathi sasibona khona lokhu sathi hayi, mana ke siyizame because futhi yinto ehlukileyo engakazi yenziwe futhi akulaseke bayenza beyaphumelela. So thina singabe ukuqala ukuthi siyenze siphumelele. So yinto nje entsha enhle ethandwa ngabantu, so we decided to do it.
Singathi ke selile minyaka emingaki lilonke khona?
Sesile minyaka eyisithupha, eyi-6 sikwenza lokhu.
Umculo wenu utholakala ngaphi?
Ngingawuthola ku-SoundCloud, la ku-iTunes, ku-internet. Lingayithola yona i-CD ngokwayo National Flower Art Gallery kumbe Endaba Book Cafe. Lapha e-America ungahamba ku-website yethu www.nobuntu/forwardmusic.com. Udinge ukuthi singaphi lapha e-America ubuye uzothenga i-CD ngokwalo
manqi.
Imali ne-CD khona?
Li-$20 lapha, kobulawayo li-$10.
Yeah.
Omama baseHarare lo ke ngunkosazana Duduzile Sibanda isikhulumeli seqembu labesifazane elenobuntu obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 esePennsylvania ngapha kweleMelika. Hayi isikhathi sesingasavumi ukuba siqhubeke sesonke kodwa singakehlukani ke sikhangele indaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Izakhamizi zakoBulawayo zamukele ngenjabulo uhlelo lokunceda ababhekane lobunzima ekubhaliseni amagama abo kuluhlu lokuvota ngocingo olungelanhlawulo lwama-toll free lines. Iningi labantu bezansi emaNdebeleni lokhu lingakabhalisi amagama alo kuluhlu lwabavoti endaweni ezibalisa insiza kanye lengxenye yemzingwane. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngilithiya kuStudio 7 Live Talk lilo Ntungameli Nkomo, igama lami nguChris Gande, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.